Makoronike okutanga, chitsauko chemakumi maviri nesere. Dhavhidhi akarayira vabati veIsraeri vose kuti vaungane paJerusarema, vabati pamusoro pamarudzi, vatungamiri vamapoka aishandira mambo, vatungamiri vezviuru navatungamiri vamazana, navabati vaichengeta zvinhu nezvipfuwo zvamambo uye navanakomana vake pamwe chete navabati vomuzinda wamambo, varume vane simba nemhare dzose dzakashinga. Mambo Dhavhidhi akasimuka akamira akati, “Teererai kwandiri, hama dzangu navanhu vangu. Zvakanga zviri mumwoyo mangu kuti ndivake imba senzvimbo yokuzororera yeareka yesungano yaJehovha, kuti zvive chitsiko chetsoka dzaMwari wedu, uye ndakaita urongwa hwokuivaka. Asi Mwari akati kwandiri, ‘Iwe hausi kuzovakira zita rangu imba, nokuti uri murwi uye wakateura ropa.’ Asi Jehovha Mwari waIsraeri akandisarudza kubva kumhuri yangu yose kuti ndive mambo pamusoro paIsraeri nokusingaperi. Akasarudza Judha kuti ave mhuri yangu, uye kubva muvanakomana vababa vangu akafadzwa nokundiita mambo pamusoro peIsraeri. Pavanakomana vangu vose uye Jehovha akandipa vakawanda kwazvo, iye akasarudza mwanakomana wangu Soromoni kuti agare pachigaro choumambo hwaJehovha pamusoro paIsraeri. Akati kwandiri, ‘Soromoni mwanakomana wako ndiye achavaka imba yangu nezvivanze zvangu. Ndichava baba vake. Ndichasimbisa umambo hwake nokusingaperi kana iye akatsungirira mukuita zvandakarayira nemitemo yangu sezviri kuitwa panguva ino.’ Saka zvino ndinokurayirai pamberi peIsraeri yose uye napamberi peungano yaJehovha uye Mwari wedu achinzwa, chenjerera kuti utevere kurayira kwose kwaJehovha senhaka kuvana vako nokusingaperi. Newewo, mwanakomana wangu Soromoni, ziva Mwari baba vako uye ushumire nomwoyo wose uye nepfungwa dzako dzose, nokuti Jehovha anonzvera mwoyo uye anonzwisisa chinangwa chipi nechipi chiri mupfungwa. Ukamutsvaga, achawanikwa newe, asi kana ukamurasa, iye achakuramba nokusingaperi. Funga zvino, nokuti Jehovha akusarudza kuti uvake temberi senzvimbo tsvene. Iva nesimba uye uite basa iri.” Ipapo Dhavhidhi akapa mwanakomana wake Soromoni urongwa hwebiravira retemberi, dzimba dzayo, matura ayo, makamuri ayo okumusoro, makamuri ayo omukati uye nenzvimbo yokuyananisira. Akamupa urongwa hwazvose zvakanga zvaiswa noMweya mupfungwa make pamusoro pezvivanze zvetemberi yaJehovha, namakamuri ose akapoteredza pamusoro pamatura epfuma yetemberi yaMwari napamusoro pamatura ezvinhu zvakakumikidzwa. Akamurayira zvokuita pamusoro pamapoka avaprista navaRevhi uye napamusoro pebasa rose rokushumira mutemberi yaJehovha uye napamusoro pemidziyo yaizoshandiswa mubasa rayo. Akarayira uremu hwegoridhe remidziyo yose yaizoshandiswa mumhando dzose dzokushumira, nouremu hwesirivha yemidziyo yose yaizoshandiswa mumhando dzose dzokushumira, uremu hwegoridhe rezvigadziko zvemwenje zvegoridhe nemwenje yazvo, nouremu hwechigadziko chomwenje chimwe nechimwe nemwenje yacho maererano nokushandiswa kwechigadziko chomwenje chimwe nechimwe, uremu hwegoridhe retafura imwe neimwe yechingwa chakatsaurwa, uremu hwesirivha yetafura dzesirivha, uremu hwegoridhe rakanatswa reforogo, ndiro dzokusasa nemikombe, uremu hwegoridhe yedhishi rimwe nerimwe regoridhe, uremu hwesirivha yedhishi rimwe nerimwe resirivha, uye uremu hwegoridhe rakanatswa nearitari yezvinonhuhwira. Akamupawo mufananidzo wengoro iyo ina makerubhi egoridhe akatambanudza mapapiro awo achifukidza areka yesungano yaJehovha. Dhavhidhi akati, “Zvose izvi ndakazviziviswa zvanyorwa noruoko rwaJehovha, uye akaita ndinzwisise urongwa hwake hwose.” Dhavhidhi akatiwo kumwanakomana wake Soromoni, “Simba utsunge mwoyo uye uite basa iri. Usatya kana kuora mwoyo, nokuti Jehovha Mwari, Mwari wangu anewe, haachazokusiyi kana kukurasa kusvikira basa rose rokushandira temberi yaJehovha rapera.” Mapoka avaprista navaRevhi akagadzirira kuita basa rose rapatemberi yaMwari, uye murume wose anoda uye ane umhizha hupi nehupi pamabasa amaoko achakubatsira pabasa iri rose. Vabati vose navanhu vose vachateerera kurayira kwako kwose.